Baba,
Tambira miteuro yedu,
Chimani mani,
Yakaere twanempura,
Tagamirirao,
Nduro musi waichatika,
Mugamujire shoko,
Chokora takatumira,
Baba,
Tambira miteuro yedu,
Chimani mani,
Yakaere twanempura,
Tagamirirao,
Nduro musi waichatika,
Mungamujire
shokora takatumira
Baba
Tambira miteuro yedu
Vamwe varere
Vari muchirongo asine maka
Vagamirira
Minduro musi waichatika
Mungamujire
shokora takatumira
Baba
Tambira miteuro yedu
Vamwe varere
Vari muchirongo asine maka
Vagamirira
Minduro musi waichatika
Masangano, tango tinswe mambo